mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association, ZimRights, vaOK Machisa, vanoti nhaurirano dzinoda kuitwa pasina kunyeperana nekutichidzirwa kuitira kuti dzibudirire.
Ndinoona kuti chakanakira Zimbabwe ndechekuti tiumbe Zimbabwe tese, tiende pasi tinotaura tese, asi ngatiregei kuti kana taakunotaura poita umwe munhu anenge ane pfuti yaakaviga kumusana kana kuti anenge akabata matombo akamaviga. Tinoda kuenda patafura yekunotaurirana tichiti ngatitauranei muno zvokwadi, pasina kunyeperana, pasina kuvandirana uye pane rudo.
Mukuru wesangano reZimbabwe Diaspora for Democracy vaCharles Mutama, avo vanovezve zvakare sachigaro weMDC mudunhu reMaryland, vanoti hazvigoni kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatungamire nhaurirano dzine pundutso, asi kuti patsvagwe munhu kana sangano rakazvimirira rinomira semuyananisi.
Vanhu ava vakagara pasi vakataurirana. Zvine ndichida kuti pave ne sokutaura kwandaita, pave necivic society, pave nemachechi, pave nemapato ematongerwo enyika, vagowirirana kuti tinoda kugadzirisa yatinoti iyo National Transitional Authority. Iyoyo National Transitional Authority yakaiswa pautungamiriri ichitora vanhu vose vanobva kucivic society, kumachechi nemapato anoita nezvematongerwo enyika. Zvinofamba uyezve nekuti mauto asapindura nyaya dzematongerwo enyika.
Asi mutauriri weTransparency International muZimbabwe vaFrank Mhlapo vanoti sangano ravo iro rinoongorora nyaya dzeuori pasi rese rinoona sekuti Zimbabwe haigoni kufambira mberi kana isina kugadzirisa nyaya dzeuori munyaya dzemari nezvematongerwo enyika. Mukuru wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum Muzare Blessing Gorejena vanoti sangano ravo rinoshuvira kuti vakatyorerwa kodzero dzavo nekushungurudzwa vapinzwewo munhaurirano dzine chekuita nekugadzirisa zviri kunetsa munyika kuitira kuti inzwi ravo rinzwikwewo.
Maringe nekushanda kwatinoita nevanhu vanoshungurudzwa pakumbunyikidzwa kwekodzero dzavo, nhaurirano yese ingaitwa haifanirwe kusiya vanhu vakashungurudzwa mumashure kuti zvichemo zvavo zvizivikanwe, uyezve kuti panzwisise kuti manidzi avo ndeapi, ivo vanofungawo sei nezviri kuitika izvi.
Mukuru weElections Resource Center vaTawanda Chimini vanoti vese vane chekuita neZimbabwe zvisinei nekuti ndevematongerwo enyika here kana kuti kwete, vanofanirwa kupiwa mukana wekutaurawo munhaurirano dzekugadzirisa zviri kunetsa munyika. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti kuratidzira kwakaitika mwedzi wapera kwakaona kodzero dzevanhu vakawanda dzichityorwa nemauto nemapurisa. Britain neAmerica dzakabuda pachena dzichishora hurumende yeZimbabwe nekutyora kodzero dzevanhu kwairi kuita, asi hurumende inoti yakaisa masoja mumigwagwa senzira yekudzivirira kodzero dzevanhu vasinei nekuratidzira uku. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.